tenda nebumbiro remutembo section 119 tinofamba tichitendereka tichinzwa vanhu pfungwa dzavo kuti vanofunga kuti bhajeti kwetu regore rinouya ringe rakamira sei. Saa pari zvino takaita mapoka mairi, rimwe richange richitendereka richitanga mangwana kukaribha Maxine richinzwa vanhu pfungwa dzavo panonzipamba Maxine Theatre Hall 11:30 then tichizobva mukaribha tenda kuchinhoi, tinotanga kuchinhoi na 2 o'clock pachinhoi hall. Then musi wechipiri tichange tiri kubhindura pane inonzi Kimberley Hotel, tichibva kubhindura na 9 o'clock na 2 o'clock tichange tiri kumount Darwin Sports Club. Then musi wechitatu tichange tiri kuchivhu kujubilee hall na 9 o'clock. Then tikapedza iyo na 2 o'clock tichange tiri kuflamboyant hotel. Then musechina na 9 o'clock tichange tiri kubikisa road council na 2 o'clock tichazenge takusakubva kwamutare. Musi wefriday na 10 o'clock tichange tiri kudombotombo kumbuya nehanda hall kumarondera na 2 o'clock then tichazenge takunew ambassador hotel iri muHarare ndokwatichapedzisera.
Saka chinangwa chemisangano yamuri kuita iyi ndechei?
Munhu wese anenge achikokwa vanoita zvemabhizimusi, vangava mavhenda, vanotungamira makambani, chese chizvarwa chezimbabwe chakakokwa kuti chiuye chipa pfungwa dzacho kukomiti.
Izvo zvinenge zvabuda mumisangano iyi kubva kuvanhu zvinozoshandiswa sei kuenda kumberi?
Pfungwa idzi tichazenge tichidzisvitsawo kuna minista kuti vange vachizozvitarisawo pavanenge vachigadzirawo bhajeti yegore rinouya ra2019.
Taona pamwe panga pachitaurwa kunze vanhu havafanirwi kuzouya vakapfeka mayunifomu ekumabasa kwavanoshanda kana hembe dzinotaridza mapato avanomiririra. Zvinofamba sei apo?
Ya, zveshuwa mabhajeti consultation anenge achiitwa haabvumirwe kuti munhu auya akapfeka regalia kana flegi kana bheji repato ripi zvavo, nekuti budget consultation ndiye mwana weZimbabwe tisingatarise mapato. Vanhu vakayani vakapfeka zvemarigalia zvinokwanisa kukonzeresa zvozotange pari kuitwa agenda yemusangano mumwe chete. Saka panoita kuti munhu angouya akangopfekawo hembe dzake dzisingaratidze kwaakarerekera, ongopowo pfungwa dzake dzezvaanenge achifunga, regalia haitobvumirwe.
Imiwo semumwe wevarimo mukomiti iyi, zvamungakurudzire vari kutariserwa kuti vanoda kuuya ndezvipi?
Ya, zvatinokurudzira ndezvekuti vanhu ngavauye vakasununguka, vanhu ngavasatye kutaura pfungwa dzavo, kunyanyanya kutarisa maringe nekuti kushandiswa kunoitwa mari nehurumende uye kutorwa kunoitwa mari nehurumende, angava matekisi anenge aripo, munhu ngaanzwe kusununguka.